tsari sira kuti mitambo yeti fambe se zvakafamba last year tione kuti ma teams edu ano compete pa league tisina ma problems.
Tinoona kuti gore rakapera ma clubs mazhinji ari mugungano renyu anga ari kuti iwo ari kutarisana nedambudziko rekukwezva vatsigiri vanoya kuzoona mitambo yavo. Pane zvamuri kuita here gore rino kuedza kuti mumbabatsire kukwezva vatsigiri?
Ma clubs ndivo anofanira kuti aite ma programs ekuti vatsigiri vauye muground. So tovakurudzira kuti vaite ma committee anotarisa zvinhu zvemarketing nezvekuti ma supporters auye kuzoona mitambo yePremier Soccer League.
Iwo mwaka wegore rino muri kutarisira kuti uchatanga rini?
Tinotarisira kuti TSL itogona kuti tange magames edu first week of March 2014 to better end of November.
Tinoona kuti gore raperazve pane zvikwata zvakawanda zvakawanikwa zvichiita mirizhonga mushure mitambo yavo isina kufamba zvakanaka. Pane zvamuchaita here gore rino kuti pasawanikwe pachiita zvinhu zvakadai?
Problem iyoyo iri kutineta zvikuru sePSL. Tirikutarisira kuti vatungamiri vemaclub vagare pasi nemacommittees avo kuti vadzidzire masupport kuti bhora renhavhu nderefemiri haisi rekuita violence.
Takawanazve vatsigiri vachishushikanazve kuti mari dziri kubhadharwa pamagedhi dzakati kwirei tichitarisa mamiro akaita zvinhu munyika. Pane zvamuchaita here mukugadziridza mari idzodzi?
Bhodhi repsa richagara by end of February kuti tarise macharges acho ekupinda mumabhora season isati yatanga.
Zvii zvamungati imi zvakanyatsokufambirai zvakanaka mugore rapfuura ra2013 sePremier Soccer League?
Premier Soccer League isusu tiri kufara nekuti magames etu akatambwa akapera ese nenguva and kuti mateam akakokidza zvakanaka.
Zvii zvamungati imi zvanga zvisina kunyatsokukumirirai zvakanaka sePremier Soccer League zvamungade kuona zvichigadziriswa gore rino ra2014?
Isusu tiri kunetswa nenyaya yeviolence mumastadium. Tiri kukurudzira supporter ebhora kuti auye kuzoona mutambo webhora semutambo webhora asi hondo. Tinoziva kuti mubhora kune team inohwina, kune team inorohwa, kune team inodraw. So masupporter ebhora ngauye kuzosupporta maplayers avo chete.